Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 15/2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dambudziko rekushaya mari roenderera mberi munyika panguva iyo vakawanda vari kuda kutenga zvinhu zvekisimusi. Nyika yoyambirwa kuti mvura ichanaya zvakanyanya kwemazuva masere kutanga nezuro. Vanhu vogara vachitya kutaura zvinovanetsa kumasvingo uko kunonzi kuzere nevasori kumusangano weZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kuenderera mberi panguva iyo vanhu vari kuita chipatapata muzvitoro vachitsvaga zvinhu zvekutengera mhuri dzavo zvekushandisa pazoro rekisimusi. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuchinoyi uko mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mabhanga anoti PSB neCaps nhasi anga adzikisa mari yekupa munhu pazuva kusvika pamadhora 10 iyo vakawanda vanoti hapana chainobetsera sezvo pachitorwa mabank charges. Muzvari Constant nekairo avo vabva kumhangura vanoti madhora 10 ari kupiwa vanhu mashoma zvikuru sezvo isingakwani kutenga zvekudya zvinokwana mhuri.
Tikuti nyaya yekupa vanhu $10 haisi right. Nenyaya yekuti munhu akapiwa $10 haana chaanoita nayo. Anongokwira kombi pamwe munhu abva kumakondo kokukwirwa bhazi $7 kusvika muno muchinoi mukamupa $10 hapasina. Imari yongotarungodzokera makondi yaashandisa kuya kunoko hapana replacement. Saka zvakatooma nzara, hapana mari yerendi, hapana mari yechikafu. $10 haisi mari, haitenge chinhu, haitombotenga chinhu. Noti kuti udye nyama mumba mako ka padwa $5, kuti utenge hufu pari kudwa almost $7.
Mumwe mugari wemuchinoi vaKadzbet Hojeri vanoti nyaya yemari dambudziko yatekeshera munyika yose. VaHojeri vanoti madhora 10 ave kupiwa mashoma sezvo ari kuperera mukufamba kuenda kumba nekudzoka kuzotora imwe mari shoma. VaHojeri vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari riri kukonzerwa nezvematongerwo enyika sezvo mabhangi asiri kutevedzera mari yakatarwa nehurumende.
Tona sekuti pamwe zviri mukatere nezvematongerwo enyika kana kuti zvingavachi, nokuti mari yatatakaziviswa iri pamutemo yainzi $50 ka pamwe chitoshayikwa futi. Pane zviri kuitika kuda tingati kuvatungamiriri here ivavo kubvira kuministry yachona yefinance ndo yefinance. Nyangu ichinzi zviri kuomera nyika asi yaifanira kuti ivevo nedirective kumabanks kuwanikwa zvinofanira zvataurwa zvinofanira kuti zviwanikwe saizvozvo.
Mukuru webhanga reCaps muchinoi vaErasmus Benza varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo. Zvichakadaro vanhu vakawanda vanga vachitenga zvekudya muzvitoro zvakaita seTM neOK. Mumwe wevatenga zvekudya zvinosvika madhora 30 muzvari Abigail Zingoma vanoti vashandisa kadhi rekubhanga kwavo kutenga sezvo mari iri kunetsa kutora kumabhangi.
Ndiri kushandisa kadhi So ndosaka ndakwanisa kutenga grocery but pasina kadi hapana kutenga grocery. And mari aisiku circulator kwazi munhu wese ari kungotenga zvinhu nekadi. So hakuna cash but munhu wese anokwanisa kutenga zvinhu zvese but no cash.
Muzvari zindoga vanoti kuti dambudziko rekushaya mari kumabhanga ripere, hurumende inofanirwa kuunza imwe mari yemabond.
Tekurudzira kuti dai kwagadzirwa mari mabond akawanda kuitira kuti zvinhu vanhu tiwane mari munyika.
Hurumende yakati iri kunza mari yemabond notes kuitira kuti ipedze dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri pachena kuti danho iri kuteya nzou neriva sezvo kushayikwa kwemari kuri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reZimbabwe Red Cross Society rinoti rakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vavirwa nematambudziko emafasha mumunyika. Izvi zvinotevera mashoko echenjedzo apiwa neboka rezvemamiriro ekunze ekuti mvura inogona kukonzera mafasha icharamba ichinaya munyika yose kubva iye zvino kusvika musi wa 22 zviita. Boka iri rinoti raona zvakakodzera kuti richenjedze vanhu pamusoro pemafashamu zvikuru matunhu ari kumabvazuva kwenyika nedzimwe nzvimbo dzagara dzichisangana nematambudziko aya. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Red Cross Society kana kuti Director of Operations vakarikoga kutadza ushe vanoti sangano ravo rinobatsira nezvinhu zvakaita sematende munguva yematambudziko akadai. Muguta reHwange mudunhu reMatebeleland North mazana evagari anonzi ari kubatsirwa kubva munzvimbo iyi zvichitevera mafashamo akanganisa magariro evanhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navakutadza ushe pamusoro penyaya iyi.
Tokutanangura kwamangoita tinenge tichishandawo pamwe chete nevemedepartment tichiitawo take note on the alert yavanenge vatipa ndo yatinoshanda nayo. We have also sort of like put in place all our action teams to be ready to respond in the event that we are required to be responding. Asizo kushanda kwatinongoita sezvotiri pamwe chete nedepartment receive protection. Though anenge vachiita lead the chairing and the coordination and the assessment of all the responses made to you. Anenge tichibata tiri pamwe chete navo.
Kusvika pari nhasi kunaya kwaita mvura ndeapi matunhu atingati mambenge muchibatsira?
Pari zvino tinangoti matunhu atati tichibata nawo sezvo mvura yatangawo kunaya sendo rino. Tingangoti maererano nezvemitero zvatingati zvine mafasha mukati zvati zvavapo zvinenge zvine maofficials achitipawo maassessment reports. Anga asati avapo asi tine mateam zvedu ari high alert in all the provinces throughout the country.
Kana muchidzi muri kubatsira vakutadza ushe zvii zvamunenge muchibatsira nazvo?
Zvichibudikidza nezvinenge zvabuda muhurongwa pamwe chete necivil protection nesu pamwe chete nezvatinenge tiinazvo. Zimbabwe Red Cross munguva zhinji kana tikange tiri kubatsira kazhinji zvinoitika mumafashamo vanhu vanorasikirwa zvimwe nguru nedzimba dzavo dzichipunzika. Kana tichiwanawo matendewo kuti vambokadziridza dzimba dzavo dzimwe vachizovakira vachinda mberi zvepatinenge tichiwanzobatsira nazvo. Zvekare isusu kazhinji tinowanzoshanda pamwe chete nokuti macommunities vedu zvinhu zvavangakwanisa kunyanzoita maererano maringe nekuti vakwanise kurecover nokuita mainitiatives okuti upenyu hwavo huzoenderera mberi. Zvinobudikidza kazhinji kuti tichivakurudzira nokuti hatinoti macommunity early warning system zvichibudikidza nemavolontiya edu kuti kana mafashamo ouya ngatiendei kunzvimbo dzakakwirira vanhu vese vogara vari on alert.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Red Cross Society vakarikoga kutadza ushe vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti vari kugara vachitya kutaura nyaya dziri kuvanetsa mukurarama pamwe nezviri kuitika munyika sezvo muguta ravo muzere vasori zvichitevera musangano weZANU PF wekupera kwegore uri kuitirwa muguta iri. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 vanoti Nyaya hadzisi kutaurika sezvo vanochengetedza runyararo vanosanganisira mapurisa mauto pamwe nevasori vakawandisa muguta iri. Mugari wekumasvingo vapozi noro vanoti muguta hamuna mufaro wakakwana kuvagari kunyange kune musangano mukuru wakadai.
Chimiro chiri mumasvingo panguva ino nekuda kweconference iri kutora nzvimbo iri kuitika panguva ino zvinhu zvinoona kutomira zvakanaka. Tiri kugara tichitya hana dzedu dzichirova nokuti security yakawanda pese pese. Svondo rino zvinhu hazvisina kufamba zvakanaka. Tiri kutotya kutaura zvatinenge tichitya kutaura nokuda kwekuti hatisi kuzova kuti anenge ari parutivi rwako ndiani uye anokufungirei. Saka zvinhu hazvisina kutifambira zvakanaka sevagari vemasvingo.
Mumwe womugari aramba kudomwa zita rake ati kunyange kufamba-famba kwava kunetsa kunyanya mumusha werodhin uyo une imba ichange ichigara mutungamiri wenyika varobert mugabe.
Ndiri mugari werodhini pedo nekwakagadzirwa imba inonzi ichagara mutungamiri wenyika vari paconference. Musha wedu unenge wanyanya vaenzi vatisingazivi zvokuti takatofamba tichiudzwa kunzi imi vakakomberedza pana pakuchauya president. Saka nokudaro kusununguka kwedu kwakuchafambi zvakanaka. Kana kufamba makati wandeu mungava vashanu vana hazvichabudi. Zvitupa vanhu vari kubvunzwa kuma road block vachipinda vanhu vari kunzi ngavapinde vane zvitupa kusvika nesande. Saka iko zvino hatina kusununguka, tinenge tatorerwa kodzero yekusununguka kufamba takasununguka kana kutaura. Tava kuva vanhu vanotaura vakavanda mudundundu ikozvi.
Vamwe vanoti vakatarirwa nguva dzekufamba vakanzikana nguva dza 6 manheru dzachaiva pinde mudzimba. VaJefferson Chitando vekwamucheke vanoti nyaya dzichatauri kumudzingo dzekutandarira.
Chokutanga ndechokuti kuuya kwaita conference muguta remasvingo, conference yezano PF nokuuya kwaita mugabe munyika muguta rino kutaura vanhu havachagoni kwese kumabhawa vanhu havakwanisi kuenda kunokuti vanokutya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka munhu unotongotaura chete nemunhu unofungidzira kuti unoziva kana usingazivi hautauri naye. Kutaura kuti zvinhu zvinodhura, kutaura kuti mabhondi akashata, kutaura kuti chii zvese zvinoendera neekonomi zvinogona kutsoropodza zano zano PF. Vanhu vanoona sekuti hazvichagoni kuti zvitaurike nokuti vanhu vakutotya pese mumakombi chero pese pese kungava kurodhini ikoko chero kwese kwese. Hakuchina upenyu hwavanhu vose hwapunyikidzwa zvisingaiti nokuda kweconference iyeyi.
Musangano uyu uri kuitwa apo kune kurwisana kukuru musangano pakati pezvikwata zviviri zvelacoste neG40. Musangano uyu unopera musi wemugovera uri kuitwa apo zvikwata zviviri zvelacoste neG40 zviri kurwisana zvikuru kuti zvigotsiva vamugabe pavachasiya chigaro. Tsudo 7 yatadza kubata sachigara wezanu PF wemasvingo vaamasa nenjana kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya yevagari avo. Vari kutya kufamba vachitaura pfungwa dzavo pachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919am, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeSomalia vanoti kuputika kwechinofungidzirwa kuti ibhambu kwaitika pane imwe nzvimbo yemauto pedyo nekamba yeIDP kwauraya mauto ehurumende matanhatu. Mutauriri wedunhu reBenade vaAbdifata Omahalani vaudza VOA kuti kuputika uku kwaitika pane imwe nzvimbo yekupinda muAgoe yakachengetedzwa nemauto kuchamhembe kwakadziva kumavirira kweMogadish. Vahalani vanoti vanhu gumi nevatatu vakuwara pachiitiko ichi. Motokari dzinotakura varwere pamwe nemabhazi ehurumende zvapinda munzvimbo yanga yasarira iri mumaoko evakapandukira hurumende muAleppo sematanho ekubatsira kuburitsa vanhuwo zvavo nevarwi vemapoka evapanduke. Masangano eInternational Committee of the Red Cross neSyrian Arab Red Crescent Society anoti ari kubatsirawo mukuburitswa kwevanhu mazana maviri vakakuwara, vamwe vacho vakakuwara zvakaipisisa. Munhu anofungidzirwa kuti ndiye aitungamira mukurwiswa kwechitima chakamiswa nevarume vana gore rapera kumaodzanyemba kweFrance apa umbo wekuti akaudzwa zvekuita kubva kune mumwe mukuru wechikwata cheIslamic State gweta rake raudza Associated Press nasi. Gwetara Ayub El Kazani, amai Sara Moga Poliaki, vati avari kumirira akapa umbo womudare nechitatu pamberi pemutongi anonzwa nyadzi nechekuita neugandanga kuti akaudzwa zvekuita naAbdi Hamid Abadu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura pamusangano webato ravo repagore weannual conference kumasvingo. Asi vari kupinda musangano uyu nyika ichitatarika uye bato ravo riine kunetsana kunotyisa. VaMugabe mbune vari kutenda kuti musangano mapindwa napongwe nenyaya yekurwira chigaro. Vanoti bato ravo rakundikana kugadzirisa nyaya yezveupfumi uo waenda kumawere zvichikonzerwa nenyaya yekurwira zvigaro kuri kuitika mubato. Kunyangwe uyu musangano usiri Congress inoitwa kamwe chete pamakore mashanu kutsvaga vatungamiri vatsva, vamwe munyika vanoti nemakore ava Mugabe ekuberekwa zvave kuda kuti vataure kuti voenda pamudyandigere riini kuitira kuti kurwisana kuri mubato ravo kupere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda sachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch wadeva mavhinga uye rimwe gweta remuHarare rakarerekera kuZanu PF waStephen Zvinavakobvu. Blessing atanga nekubvunza vamavhinga kuti musangano wekumasvingo uyu wakakosha zvakadii.
Dambudziko guru ndiripo nderekuti hapana chatinotarisira chine kumeso chisvinu chingabude pamusangano weZanu PF kuri kuitwa kumasvingo. Nekuti nguva nenguva ndo zvinongoitwa kuti vanoungana pamitarisiro, asi mukupera kwezuva hapana chinobuda. Nekuti dambudziko guru rinofanira kuti ritaurwe nani nani zvake ari muZanu PF kana kuti ari muhurumende idambudziko rekuti vaMugabe vakwegura mukati memwedzi miviri inotevera vanenge vachiita makore 93. Saka zvoitwa sei? Ndiani achatora matomu kuenda mberi nenyika? Nekuti kutonga nyika hauzi ushe. Zvinofanira kuzvitambidzanwa zvichidaro kuitira kuti tisasvike padambudziko rekuti nyika inoti mbombombo iri pana vaMugabe nekukwegura kwavaita. Ndo dambudziko guru rinofanira kugadziriswa iroro nemusangano weZanu PF. Asi ndinotya kuti hapana chinobuda, nekuti vari kupishana vachona nekutasurana muZanu PF vanotya vaMugabe vagone kuvataurira chokwadi, havagone kuvaudza kuti makwegura, havagone kuvataurira kuti ngatiende mberi. Saka kana pasina anenge audza vaMugabe hapana chichabuda. Ndo maonero andake, ndo zvakuti makore ese apfuura.
Mukoma Steven, idambudziko iroro rekuti vaMugabe havasi kuenda pamudyandigere?
Hapana kana dambudziko kana rimwe. Tangirai Ndachino akatonga 70 years, hapana wati tangirai ngapi vaMugabe vanobvirei? Ivo ngavatange wabvisa wavo, vonobvisa Mai Mujuru asina kuvhoterwa kuZanu PF, vonobvisa Simba Makoni, vozouya vobvisa vaMugabe. Handi vakavhunya kuti vaMugabe vabve vakaryiwa here? Dambudziko ravo ivo nderei? Ivo vanoti vaMugabe vakwegura. Saka baba vakwegura havachazi baba here? Ngavatange vambobvisa Mugeni
vaMugabe.
Pindurai vamavhi.
Ndipindure pavo. Yaya iripo ndeyekuti vaMugabe vari kutonga nyika. Saka isu chatinotyira ndechekuti nyika iri mumaoko emutana. Inoda munhu anotemwa dzinobva ropa, achiri kuzvinzwa, anokwanisa kutaura pfungwa itsva dzekutungamidza nyika nekusimudzira upenyu hwevanhu. VaMugabe havachazvikwanisi izvozvo zviri pachena. Zvakarewo tiri kuti isusu onai kana ndiwewo zvina wakobvu munenyina wopinda mukombi iri kudhraivhwa nadhraivha ane 93 years, ukabvuma here kuenda kubudiriro? Unenge uchibvuma here? Chinodiwa ndechekuti vaMugabe ngavachinda parubiri, nekuti iko zvino kana kwete zvemwana machinzwazvi, kana mabhanga chaiwo kuenda kubhanga kuti vapuhwe mari muna 93 years, achapuhwa mari yekuti adii chikwereti? Hakwanisi kupuhwa chikwereti. Saka zvinokanganisa mafambiro enyika. Zvakare matokero avaMugabe ane ukama
hwakakwereti chei Zimbabwe ndemunhu
wose. Timbomira ndipedzesi, mira ndipedzesi. ndiri kuti inini iko zvino matongera vamugabe ane mauto mukati saka kana zvikasagadziswa nyaya dzekuti ndiana tenda mberi navo tichaita dambudziko vanhu vachabuditsirana pfuti nemapanga nemakano nenyaya yehushe nenyaya yekutungamirira nyika dai zvagadziriswa zvakanaka nguva iripo iko zvino nguva iri kutopera nyika yese hapana chiri kufamba nekuti munhu wese vatungamiri vezanupf vakurukota vanomuka vagoswera vagorara vachironga nyaya dzekuti ndiani achitora chigaro chavamugabe vagoronga vagoenda kudzin'anga kumaprofita mapostori hapana chinofamba kutungamidza kuti upfumi hwenyika hwoitwa sei saka nyika inenge yachiti mbwembwembwe nenyaya iyoyo yekuti vamugabe dai vachizorora
vazvino vakobvupeta henyaya yedu
uku kutaura kwevanhu vane bato ravo ravanotsigira handingavarambidzi kufunga zvavanofunga asi ini handifungi kuti pane musangano inomboswera ichinzi saka uchatsiva vamugabe ndiani munotsiva uripo seiko wakati une 92 kana 93 ndonotanga kufa vadoko vaisara ndiani
vanga vari gweta vastephen zvina vakobvu vakarerekera kubato rezanupf vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda sechipangamazano musangano rehuman rights watch vadhiwa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa muhurukuro yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 amai Margaret Dongo ava vanomirira kodzero dzemadzimai uye vari nhengo yezimbabwe people first vanoti kisimusi yegore rino ichange yakaomera mhuri zhinji sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyika amai Dongo vanoti zvinorwadza kuona madzimai achitadza kutora mari dzavo kumabhanga uye vamwe vachitadza kutenga zvekudya vachishandisa makadhi sezvo zvimwe zvitoro zviri kuramba kutambira makadhi aya ngatidzwe hurukuru yaitwa namavhelas muhlanganya wewestudio 7 naamai Dongo.
Christmas yegore ino iChristmas yakaoma zvekuti yakaomera madzimai zvisingatauriki pamusana pekuti madzimai iwayo kuti vawane mari haisi kuwanika vana baba vacho vanoseenza kuti vaende kunokiwa mari pabank vanoswerera zuva rese kana kurarapo 2 days vachirayira $40 $40 inobatsira chii kutenga chikafu chevana ende kazhinji kacho zvinhu zvese zvimwe zvacho zvinotengeswa zviri kwako zvaakudiwa cash maessential commodities aakutengeswa necash zvakaita sanika dzimwe nguva macooking oil nemaraisi nezvimwe zvinhu zvekuswaipa zviya zviya hazvisi kuseenza zvaakuitika kana mumasupamaketi ndezvekuti kana vachida mari vanongosvikawo kutaurirai muri palaini kuti hatisi kuswaipa kana musina mari hatina mabatsiriro atinga kuitei saka vakadzi unoona achishushikana ndakanzwa kurwadziwa musi uno ndichiona mukadzi achitenderera musupamaketi ndatadza kutenga zvinhu aine chingwa chete anga aine chingwa nemukaka zvikanzi hanzi havasi kuswaipa saka mai mune mari here ndipo ndikati ndikuisirei paekokespen ngati aiwa nina handina kesi vanzi aiwa vati havasi kuswaipa saka zvinhu zvinorwadza mufunge kumadzimai nekuti nhamo yese inowanika inotanga kubata madzimai nekuti madzimai ndo musimboti wemusha
munoona hurumende ichikwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya
handisi kumboona zvakanaka handitomboaende handisi kutombotarisira kuti hurumende ingagadzirisa zvinhu izvozvo nekuti hazvina kutanga zuva ranhasi zvinhu zvagara zviripo ende kuputika kwacho kwenyika nekuparara kweupfumi kwacho kuri kutoramba kuchienderera kutoti zvichitochinja kunenge kwava kutodawo vanhu vatsva vasina kumbopinda munyaya dzacho dzemakorapshen avo neumbavha hwavo neuori hwavo
vanga vari nhengo yezimbabwe people first amai Margaret Dongo vachitaura namavhelas muhlanganya wewestudio 7 vari muharare
merry merry christmas ko christmas box vatereri nguva yasvika zvekare yokupembera kisimusi apo tinenge tichifara nehama neshamwari titumirei tsamba mbozha mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari tozodziverenga kana kutefenyura pastudio 7 tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001 202 619 2077 Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziro yavo yezoro rekisimusi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, tumira inamba zenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Pia zvino tokupa ikambo kanobva kuna Rashid Knowledge Muzori kanonzi ruvari moyo wangu. Chimwe chikomana chepauzumba, Rashid Knowledge Muzori nekambo ruvari moyo rangu vachidambura mawaya nezisengwe express nziyo dzamunogona kutandara nadzo muzoro rekisimusi ichibva kuno ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko rekushaikwa kwemari roenderera mberi munyika panguva yevakawanda vari kuda kutenga zvinhu zvekisimusi asi vachitadza kutenga. Nyika yoyambirwa kuti mvura ichanaisa kwemazuva masere kubva nezuro iyo inogona kukonzera mafashamu. Vanhu vogara vachitya kutaura zvinovanetsa kumasvingo uko kunonzi kuzere nevasori vari kumusangano wezanu PF. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo.